Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vanotsigira kuti African Union ive nhengo yesangano reG20, ukuwo African Union ichiti America inofanirwa kubvisa zvirango zvayakatemera Zimbabwe. Chikwata chenhumwa dzebhanga guru reInternational Monetary Fund kana kuti IMF chakapeta rwendo rwaro kuZimbabwe nezuro chikarumbidza nekushora zvimwe zvayakaona. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Pakupera kwemusangano pakati pemutungamiri weAmerica vaJoe Biden nevatungamiri venyika dzemuAfrica, vaBiden vakati vanotsigira kuti Africa yamirirwawo mumisangano mikuru yepasi pose. Semuenzaniso vakati America inoda kutsigira kuti United Nations Security Council ivandudze kuti pave nenyika dzemuAfrica, Latin America neCaribbean. America inoti ichavhota kuti Africa imirirwe murunga rweG20. Izvi zvakabuda pamusangano pakati peAmerica nevatungamiri venyika dzemuAfrica neAmerica kana kuti US Africa Leadership Summit wakapetwa muWashington DC nezuro. Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Africa belongs to the table in every room where global challenges are being discussed, and in every institution where discussions are taking place. That's why I announced in September at the United Nations General Assembly that the United States fully supports reforming the UN Security Council to include permanent representation for Africa.
Vachitaura nevatungamiri venyika dzemuAfrica nezuro, vaBiden vakati Africa haifaniri kuvhiya mbudzi vamwe vachizeya nyaya padare. Mumashoko kuvatori venhau muzinda weWhite House wakatiwo vaBiden, mutungamiri wenyika yeSenegal vaMacky Sall, vanova sachigaro weAfrican Union uye sachigaro weAfrican Union Commission vaMoussa Faki vakati vakazvipira kusimbaradza kudyidzana kwavo kuti paite muonera pamwe chuma chomuzukuru kugadzirisa matambudziko kana mikana inosanganikwa nayo nenyika dzepasi rino. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vati zvakakosha kuti Africa imiririrwe mumasangano makuru akaita seUnited Nations.
Chinenge chakuda kuti chichionekwa ndechekuti idzo nyika dzemuAfrica tichaita sei kuti representation yayo tichaitora sei. Tichatarisa here kuti pangova nenyika imwe chete yemuAfrica inenge irimo muSecurity Council kana kuti African Union inge iriyo inenge ine umiririri, so that nyika yemuAfrica inenge inzi imirira kana kuti nyika ike ine mutungamiri weAfrican Union at the particular time. Saka ichinanho chihombe zvikuru kwazvo, zvimwe chete zvofunye muG20 tiwanikuwo takagara patafura panenge pachiitwa madecisions.
Vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDan Moyo vatiwo danho reAmerica rekuti Africa igarewo mumatare makuru aya yakakosha zvikuru.
Zvaitiwa naBiden zvinoratidza leadership pakuti paG20 ndo panotsaurwa nyaya dzakasimba dzakatarisana neworld yes, and Africa ine big role kutamba because of size yayo nemaresources yainawo. Panogona kucreatwa trading yakasimba nemaG20 countries. So chinhu chatinogamuchira chaitwa navaBiden chavari kupusha kuti chiitike.
Vatungamiri venyika dzemuAfrica vave nemakore akawanda vachiti sangano reUnited Nations Security Council rine nyika shanu chete dzinoti America, Russia, China, France neBritain rivandudzwe. Nyika shanu idzi ndizo dzine simba rekuona kuti sangano iri ratora danho ripi pane zvinenge zvichinetsa pasi rose. VaBiden nevatungamiri venyika dzemuAfrica vakatiwo vakazvipira kushanda vose kugadzirisa matambudziko ari kusangana nenyika dzepasi rino. Vakatiwo mushandira pamwe uyu unotenderana kuti Africa ichabatsira kugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nenyika dzepasi rino. Panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze, vatungamiri ava vakatenderana kuti vatsvage nzira dzekudzikisa kusvibiswa kwemweya wekufema sezvo nyika dzemuAfrica dziri idzo dzinosangana nematambudziko anokonzerwa nemafashamu emvura uye madutu mpengo emhepo uye nzara, zvose zvichikonzerwawo nekushanduka kwemamiriro ekunze. Nyika idzi dzakatenderanawo kushanda pamwe chete mukurwisa zvirwere uye nyaya dzekutengeserana nekushanda nevemabhizimisi vainge vakamiririrwawo pamusangano mukuru uyu. Vatungamiri venyika dzemuAfrica neAmerica vakatenderanawo kushanda pamwe chete kurwisa vanopurikidza mwero, uori uye kuchengetedza kodzero dzevanhu. America yakati ine homwe yemabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti 500 billion yakanangana nekusimudzira budiriro munyaya dzezveupfumi muAfrica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana ukokwa kumusangano uyo. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ndivo vainge vakamirira Zimbabwe. VaMnangagwa vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vanoramba mhosva iyi. Kurimirana kumuganhu uku kunonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vari sachigaro vesangano reAfrica CEO Roundtable vaOslo Bina kunopa kuti Zimbabwe itadze kuwana zvimwe zvinhu zviri kuwanikwa nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vange vari pamusangano uyu.
Sangano uyu musangano wakakosha chaizvo wekuti dai kuri kuti ukama hwedu neAmerica hwakanaka, taifanirwa kunge tiinewo makambani edu makuru achidedzwawo kuti anopinda mumisangano iyi. Isusu seround table taita misangano yakawanda zvikuru neAmerica tichiedza kuti tipatsanure zvematongerwo enyika nezvemabhizimisi. Taedza chose kuti tinyengerere America kuti ione kuti zvekuindira nemabhizimisi zvakadini kunge zvakagadzirikawo zvakasiyana nezvinoenderana nematongerwo enyika. Asi semazviro ako, America inoda inonzi rights-based business. Rights-based business inoitwa neAmerica inonyanya kutaridza kodzero dzinoenderana nemagadzirwo ezviwanikwa ezvinoendwa mumakambani uyezve zvichipindawo nemumatongerwo enyika yenyika iyoyo.
America yakati yakazvipira kuona kuti zvose zvakatenderanwa zvazadzikiswa, nekudaro yakadoma vaimbova mumiriri wayo kune dzimwe nyika ambassador Johnny Carson kuti vave mumiriri wavaBiden pakuzadzikisa zvibvumirano izvi. VaCarson vanoti vanofara kushanda nenyika dzemuAfrica sezvo ruzivo rwavo rwakawanda rwakabva mukushanda muAfrica munyika dzakaita seZimbabwe, Uganda, Kenya, Botswana, Mozambique nedzimwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvichakadaro, sachigaro veAfrican Union vaMark Saul vanoti zvimwe zvinoitwa neAmerica zvinokanganisa kudyidzana kwakanaka zvikuru pakati payo neZimbabwe. Chikwata chenhumwa dzebhanga guru reInternational Monetary Fund IMF chakapeta rwendo rwacho kuZimbabwe nezuro. Mumashoko avo kuvatori venhau, mukuru wechikwata ichi vaDhaneshwar Gura vakarumbidza hurumende mukushanda nesimba mukudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19, kutsigira zvemabhizimisi, upenyu hwevanhu nezveutano, vachiti izvi zvakabatsira mukusimudzira zveupfumi hwenyika, vachiti izvi zvinoratidzawo kusimba kwakaita upfumi hwenyika. nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chikwata cheIMF ichi chakaita basa zvakanaka uye chikataura chokwadi asi vachiti vaifanirwawo kutaura zvakasimba kuti hurumende inofanirwa kurwisana neuori munyika. Muzvinafundo Masocha vanoti vanobvumirana nezvakataurwa nechikwata ichi vachiti zvasarira hurumende kuti itevedzere mazano ayakapiwa.
International Monetary Fund yapedza basa rayakavinga kuZimbabwe ikanyora mugwaro rayaburitsa ikagara musangano nana Minister Mthuli nana vamanguja nevamwe vemaprivate sector mabhizinesi mune vanobva kwapresidendi kuvabudira pachena zvavawana vakanyora pasi vachitaura ivo kuvapembedza hurumende yeZimbabwe kuti yakaita basa zvakanyanya chaizvo rakanaka repacovid kupa vanhu kudzidzisa vanhu pamwe nokupa vanhu vaccine pamwe chete nokusapota mabhizinesi noupenyu hwavanhu zvese nomuzvipatara umo zvakazoita kuti upfumi hutikurei ne 8.5% mugore rapfuura iri. Asi ivo vazotaura zvekare kuti vanovona zvimwe zvinhu zvinovhiringa upfumi hwenyika nokugarisana kwavanhu huchitanga huchidzoka zvekare. Zvinhu zvakaita sokukwira kwemitengo pamwe chete nokusanaya kwemvura zvakanaka vakabata futi dambudziko ririko izvozvi guru guru rokushayikwa kwamagetsi pamwe chete nehondo iri kuenderera mberi yokurussia kuti zvinhu zvakaita saizvozvo zvinenge zvicharamba zvichivhiringa upfumi hweZimbabwe pamwe chete nokugarisana kwavanhu zvakanaka muZimbabwe nokuti urombo huchawedzera huchienderera mberi.
Pane zvakataurwa nemukuru wechikwata ichi vajenashwa gura mumashoko avo ekupedzisira, pane zvamunoshora here uye ndezvipi?
Zvandingashora zvavataura pane zvicharamba zvichinge zvichivhiringa upfumi hweZimbabwe mberi ndozvokuti vasiya chimwe chinhu chikuru chatinogara tichitaura isu kuti zvimwe zvinovhiringa upfumi hweZimbabwe uori corruption. Havana kupabata ipapo, vazongobata chete kwokunopedzisira kuti zvinganatsa upfumi hweZimbabwe kuti hurambe kuti hubudirire mberi kurwisa corruption uori ndozvoga zvendingashora. Asi zvizhinji tinozvipembedza nokuti tinozvionavo isu kuti nyika ikange ichishayiwa magetsi yavo kune dzimwe nhamo hadzo dzingava dzinokonzerwa nokusanaya kwemvura pamwe chete nehondo yekurussia uku. Asi pane zvimwe tinozviregereravo tisingaplani ramangwana. Zvavataura vataura zvakanaka chose, vakatendedza zvehurumende yeZimbabwe kuti mapolisi mitemo yayakaisa yokugadzikana kwezimdora neus dora yeexchange rate iyai yakanaka mitemo iyoyo pamwe chete nokuuraya black market vakati yakanaka. Asi vakazoti zvose zvirongwa izvi hazvida urujekesi yakakwana mberi uko kuti zvichabudirira here, nokuti dambudziko riripo pakunoti mitemo iyi ichishandiswa kunoimplimenta kuyo unondoona ndiani kuti zvaitwa. Plus vakataura futi zvichavhiringa ndozvokuti izvo zviri kuitika izvo zvokushayikwa kwemvura nehondo yekuiraki zvinovhiringa upfumi hweZimbabwe nenyika dzose zvicharamba zvichiitika.
Ava vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, mudunhu reGutu kumasvingo rinoti harina kuzoenderera mberi neurongwa hwekudyara miti muWard 4 kwakare kwaGutu neZuro sezvarakanga ramboivimbisa richiti ratyira kuti nhengo dzaro dzaizogona kukuvadzwa nemapurisa. Bato iri rakanga rati kunyange hazvo rakanyimwa mvumo nemapurisa raizoenderera mberi neurongwa uhu. Asi savigaro veCCC mudunhu reGutu vachampion Lloyd Mfudze vanoti mapurisa akamukira kunososa nzvimbo yavaida kuitira chirongwa ichi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamufudze pamusoro penyaya iyi.
tarega pindira mberi nekuti taona kuti vanhu vanga sangana nedambudziko nekuti taona kuti mapurisa anga akagadzirira kuti vanhu vakange vangoungana vagoparadza ungano iyoyo saka taona zvakakodzera kuti tirege kuchisana nemapurisa tichengetedzei upenyu hwevanhu vanhu vakakuvara
saka makumbiro here kana kuzivisa mapurisa rimwe zuva ramungakwanisa kuita izvi tichiona kuti vanga vakakuudzai kuti nhasi hamukwanisi kuenderera mberi nenyaya yemusangano werimwe bato ranga tichiitawo musangano mewadi 4
pari zvino hatisati tavakumbira rimwe zuva nekuti tanga tichida kuti tione kuti mukuru wedu vatamisa vanofanira kunge varipo vanenge vakasununuka zuva ripi uyezve zvino tatarisana nehwedhidei yekrisimasi vazhinji vanenge vaine vavo mapurogiramu vanenge vachida kuti vaite saka hatina kuti takasira kuti tikumbire rimwe zuva asi urongwa huripo ndehwekuti tofanira kutiva nezuva iroro kuti urongwa ihwohwo nenyaya yekutima miti yakatikoshera munzvimbo yedu yemakuti
iwo musangano wanga uchitaurwa nemapurisa kuti pane bato richaita musangano waitwa here imwe muwadi 4
hatina musangano wanga uripo tatoita tsvakurudzo tikaona kuti anga achingori mavepo tachingori tinanga tekuda kutirambidza tichaita purogiramu yedu yekutima muti hakuna musangano uriko zvinoratidza kuti mapurisa ari kushanda pamwe chete nebato rezanu pf vachidzanyirira mamwe mapato kuti vasaonekwa zvakanaka zvavanenge vachiita munzvimbo dzavanogara
saka chii chamungafunga kuti chakaita kuti vakurambidzei kuita chirongwa chenyu chekudyara miti kana muchiti hakuna musangano waitwa nerimwe bato
inongori nyaya yekuti sezvo takatosana nemaelections a 2023 inongori funga dzavo zvekuti vanofunga kana vachamisa vakaonekwa vachipinda mumaruwa umwe mavanofungidzira kuti vane rutsidziro zvingaita kuti vashaye mavhoti mumaruwa saka nekudaro vanoda kuzama nepavanogona napo kuti urongwa hwega hwega hunohukwanisa kuti vatamisa vaoneke nevatiri vavo huchaindirira mberi ndee tinangwa tiripo asi sokuona kwedu kwangova kupedza nguva nekuti mumaruwa mese muri kuratidza kuti musangano wekumanyirwa navachamisa uri kugamuchirwa zvine mipinde
saka vachamisa vanga vachitarisirwa here kunge varipo pachiitiko chekudyara miti ichi
hanzina wanga ari mukuru chaitira unoremekedzeka ndo wanga achizoparura chirongwa chedzimu zimbabwe munzvimbo yemabhuti tinotarisira kuti panguva pfukikuti tinenge tiinavo nekuti hatisi kumbozodzokera shure nenyaya yekudyara miti yeyi nekuti tikuona kunzvimbo yedu yanga yakutagunga nekuda kwekutani yatobvura kwakanaka uye chirongwa tiri kuparidzwa nevakawanda munzvimbo yemabhuti chekudyara miti chechi
chirongwa chekudyara miti ichi hachisi chirongwa chinofanira kunge chienda here pasi pebazi rezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa
izvozvo zvee zvinenge zviripo hazvi zvekuti bazi reri titaure ita izvozvo asi zveikodzero yemunhu wese mwana wezimbabwe kuti nzvimbo yaanogara anga achidyarawo miti kuita kuchengetedza nharaunda dzedu saka ibasa rekuti hatingarisiri bazi rehurumende chete asi munhu wese anofanira kunge achitora matanho achidyarawo miti nekuti bazi roro haringasviki nzvimbo dzese
sachigaro veCCC mudunhu regutu kumasvingo valoid mupfudze vari parunhare kumasvingo najonga kandemiri westudio 7 hatina kukwanisa kubata mukuru wemapurisa mudunhu remasvingo east chief superintendent taurai joakim mambure kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi chombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi bepa nawo reherald rinoti vaimbova gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe bhasikiti vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yokubata mwana musikana chibharo herald rinoti vabhasikiti avo vane makore makumi matanhatu ekuberekwa vakabata chibharo mwanasikana ane makore gumi nemaviri akanga ari umwe wenherera dzinochengetwa pamuzinda wenherera wavanochengetera nherera kumwenezi herald rinoti vabhasikiti vakamiswa mberi kwamajistrate paina makumbe nezuro vakanzi vachengetwe vari mujeri rechiredzi remand prison kusvika musi wa29 zvita apo dare rechiredzi regional court richanzwawo nyaya yavo bepanhau iri rinoti muna 2019 vabhasikiti vakapinda mumba maigara nherera papurazi ravo kumwenezi vakanzi vakabata mwana uyu vakamuvhara muromo negumwe ruoko vakamubvisa mbatya ndokumubata chibharo zvinonzi mapurisa epamwenezi police station vakasunga vabhasikiti mushure mekunyeverwa nyaya iyi gore rino Ya vinguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndichida kutaura pamusoro pehurumende yedu ine musangano wezvanupfu. Unotora ma CIO uchiisa kuzveki, which means avadi kuti sangano rezveki risk manager pacharo vanoda kuricontroller ivo nokuti havadi kuti paifwe sarudzo dze free and fair election. Dai kuri kuti vanga vachiziva kuti panodiwa kuitwa sarudzo dze free and fair election vakadai vasingazori vachisa kuzveki. Ndo mavonero ondoita kuti panenge pakamira kuipa.
Studio 7, hello. So to vote, my youth, let's register to vote. My youth, especially my youth, Nina, I am 24 years old. I am from much west, you know. I am urging all the youth to register and vote. Kanatazo vote, umana. Kanatazo register to vote, boys. And they do not vote, that Nelson Chamisa. And they know what they are charming for was.
You know, Dakota or Kunoya and Charumbira. Kosi, which in Yepa, America, and Asokota or Gutita Karambis, what we are for America. You are Kunyepa Guti, Ramanaka, Karamba, Ramanaka, Tuchemera Guti, Evaka, we are Sutuva Karambi, one would have with it or so. So I just have attracted and as Gutia Udimunye, Pirosis, or Notoro, Nunyepa, Rosna, and information. Unonye ripereko na isipambi musanyepa siyana ene zvezamisho uyai kune vamwe isipambi.
Charumbira sei uchitadza uchinyepa zvinhu zviri pachena kudaro tiudzirewo kuti sei achinyepa zvinhu zviri pachena kudaro vamunanga kwakakokwa kupi haana kukokwa ngaasanyeba ndopavanoti petodzoka achitaura kuti vanhu vanonyeba avanhu vanonyeba kunyeba chaiko havana kumbokokwa ngavatange vagadzirisa zvunhu kuba kwavari kuita vozoona kukokwa ngavasanyeba havana kumbokokwa ini zvatiita sevana venyini
pastudio 7 murisei vachamara vestudio 7 vanimbotanga ndaseka. Vakomana vechikosi musatsutsumwa imari ndozvinoita mari munhu wese ari kuda mari ikabuda ka zvinobva zvachinja zvinhu oraiti handipopa nepoindi yako ndiri kuda kutaura nenhau irikutaurwa nablazo ari pagokwa yemasanctions nhau iripo ndeyekuti masanctions ari kungoomesera inini newe ndo nhau ingoripo ava vari kupuwa masanctions vacho ivava vari kutodyira breakfast kunana china even chero vainyapodomwira dhiringi vari muaeroplane reipera kumwa dhiringi vobva vaburuka vanozviita isu vari pasi pasi tisu tiri kusafa vari kurumba ngemota dzinototyisa ivavo vari vemasanctions ivavo ari kuafekteni ini neve masanctions blazo vangu vari pagokwe musei gokwe ese.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Shoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America neFrance dzinomira dzakasimba sakare, zvakare dzichipikisa hondo yekuparadza yeRussia ichirwisa Ukraine. Vakapika mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pakushanya kwemutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron kumuzinda weWhite House. VaBiden vakati vacharamba vachitsigira zvakasimba vanhu vekuUkraine apo vanenge vachidzivirira misha yavo nemhuri dzavo nekuzvitonga kwavo pamwe nekuvimbika kwedunhu ravo vachipikisa kudenha kweRussia iyo yawedzera utsinye. America neFrance dzasunga kuti Russia yaitakure mutoro wezviito zvayo uye kuderedza mutoro wehondo yaPutin kunyika dzepasi rose vakatsanangura vachidaro vaBiden. Vakati America iri kubatsira Europe kuti isiyane negas reRussia zvaizvozvi apo vachitevedzera zvirongwa zvavo zvekuenda kumhando dzemoto dzakachena uye vakati vacharamba vachishanda zvakasimba neEurope. Pavanenge vachienda mberi, vakazvipirawo kudzamisa hukama pakati peFrance neAmerica pamhando yemoto wenuclear kuburikidza nezvibvumirano zvavo zveClean Energy Partnership. Mupasi rose, France neAmerica dziri kushanda kusimbisa kugadzikana nekuchengetedzeka kusanganisira mudunhu reIndo-Pacific. VaBiden vakati vari kutarisa kuve nedunhu reIndo-Pacific rakasununguka nekuvhurika kuburikidza nekuchengetedzeka riine rusununguko rwemumvura nemuchadenga. Vakati vari kushanda pamwe chete kutsigira dunhu reMiddle East rakabatana riine runyararo uye budiriro kusanganisira Iran. MuAfrica, America neFrance dzakawirirana kubatsira kusimbisa utongi, kuchengetedzeka nemikana yehupfumi mudunhu rose. Kudyidzana kweAmerica neFrance kunotandirawo mukushanda pamwe mukuongorora nekushandiswa kwemuchadenga, kushandisa mari mukuunza mhando dzemoto dzakachena nemukuvaka maindastiri eremangwana kusanganisira mabhatiri negasi risingakanganisi mamiriro ekunze. Sezvakataurwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken, vakati zvakaoma kuwana dambudziko ravasingakwanisi kugadzirisa kana America neFrance dzichishanda pamwe chete. Vakati nekuti mune zvese zvavanoita, vanhu venyika dzavo vakabatanidzwa pamwe chete neukoshi hwerusununguko rwehutongi hwejekerere, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu nemitemo yenyika. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Zvonguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vanotsigira kuti African Union ive nhengo yesangano reG20, ukuwo sachigaro veAfrican Union vachiti America inofanirwa kubvisa zvirango zvayakatemera Zimbabwe. Chikwata chenhumwa dzebhanga guru reInternational Monetary Fund chakapeta rwendo rwacho kuZimbabwe nezuro chikarumbidza nekushora zvimwe zvachakaona. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine tanonoka wandee ndichikusiyai mumaoko mamutungamiri Nkomo.